Marirori de interim relief. Ya patuku kanan wakuan wachwa ka playa. Tanzwa kutikana malista acha pinda kurmende ajinji nozo tumiswa kuma accounts au.
Kaka mungati varimi wangani varutanga kupiwa mari.
Vaya vaka playa vari 860 around there. Saka jirikungu compile my accounts ni my details au. Zikutuma kuurumende sondorinoi. Kana mazita agadwa ikoko, urumende chazo tanga kuwa badara.
Munofunga kuti vanu tanga kubadara wa mariza shuri ni chaishi?
Haa, pamwe upere kwe sondorinoi ya. Sino wana kuti vamwe vanenge watambira.
Kose ivaru wa shoma kudaru wa rugupi wa mari parishi?
Mari acho inenge iriko inenge iri mari shoma zakare and isusu pakati petu takazo kumbira kuti vaya vanenge vaikukwanisa varege kuaplaya kuzosira vaya vanenge vari kutambudzika kuti ndivo vanozotungamira kuwana mari dzacho. Saka mukatarisa makore kubvira kuti ndo mapras vamwe vanenge vakakura nguva dziya. Average age yanga ri 55, mazuano tinoona kuti vamwe vakakura vari over 75, vamwe vari ma 80, vane ivavo havagoni kusenza, saka ndivo vatinotarisira kuti ndivo vanokurumidza kubetserwa.
Totarisawo nyaya yekupiwa muripo nehurumende mambenge muchitaurirana kune zvinhu zviri papurazi nezvimwe zvakadarodaro. Nyaya iyi yasvikawo papi?
Isu tine mavaluation, maprofessional valuations anenge aripo. Takamirira kuti mavaluations iwayo nemavaluations akatoitirwa nehurumende anenge atoaseswa independently. Kana ndipo patiri izvozvi tinongoona kuti tichataurirana tichiendeza mberi sei.